Mutaurirwe bato iri vaObed Gutu avo vanonzi nebepa naure Daily News ndivo vakataura mashoko kuti Muzvare Kupe ndivo vakadomwa kusanobata chigaro chavatsvangirai. Varamba kuti vakataura mashoko aya vaGutu vati vatevedzeri vavatsvangirai vatatu vanoti Muzvare Kupe, vaNelson Chamisa navaElias Mudzori vari mabasa avanoita. VaGutu vati ivo vanotaurira bato uye vaNokutamborinyoka ndivo mutauri wavatsvangirai. Pautano wavatsvangirai vaGutu vati vatsvangirai vava kunzwa zviri nani. Hatina kukwanisa kutaura nevatamborinyoka kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vakabatikana. Mukupera kwesvondo vatamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai havasi kudoma anosanobata chinzvimbo chavo uye vaida kuti vatevedzeri vavo vatatu vagare pazvigaro zvavo vachiita basa ravakavapa. Muzvare Kupe vanoona nezvemadzimai nemafambisirwo emusangano, vaMudzuri vanoona nezvekuronga musangano nesarudzo, kwozoti vaChamisa vanoona nezvegwara rebato nekudyidzana nevekunze. Zvichakadai, sangano rinoongorora zvesarudzo reElection Resource Center nhasi raparura gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ichine zvakawanda zvainofanira kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Mukuru weERC vatawanda Chimini vati vati kunyange hazvo ZEC yari kugadzira gwaro revavhoti zvase zvinodiwa nebumbiro remutemo, pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa kuchenura sarudzo.
Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzedzidziso panyaya yevota registration haina kukwana. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti vanhu vasanzwisisa kuti chii chiri kuitika, ndo chechipiri. Tiri kuonawo zvakare kuti muenvironment munharaunda muri kuitwa nyaya dzevota registration imomo hazvisati zvagadzirisika kuti vanhu vabude vasina kutya vachiparticipata mumaprocesses iwavo.
Vati zvinhu zvinodiwa kuitwa neze kupa mukana kumasangano akazvimirira kuti adzidzise vanhu pamusoro pesarudzo, pamwe nekuti makambani enhau yehurumende ape mikana yakafanana kune mapato ese ari kukwikwidza munyika. VaChimhini vati vacharamba vachiburitsa magwaro akaita seravaburitsa nhasi nechirangwa chekuti ZEC igadzirise zvese zvinodiwa sarudzo dzisati dzasvika. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin.